Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti nyaya iri kumatare iyi yamisa kufamba kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, kusashanda kwemapazi ehurumende zvakanaka uye pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemakanzuro munyika. Mugari wemuHarare vaThomson Madyira vanoti nyaya iri kumatare inokanganisa zveupfumi sezvo vane mari dzavo havakwanisi kupinza mari yavo munyika vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei.
Upfumi hwenyika haufambi nekuda kuti zvinhu zvese zvinenge zvakamira. Vacho vanofanira kunge vachiya vachiinvesta nekunenge kuchibva mari, vanhu vanenge vasina chivimbo nekuda kuti hakuna ari kuvatungamirira.
Vamadyira vanoti kana pasina munhu akakunda zviri pamutemo, vanhu kusanganisira naivo vanenge vasina kugadzikana mumamiriro avo.
Kana vachirarama vasina mutungamiriri, vanhu vasina direction panyaya dzeupfumi hwenyika chadzo, vanenge vasina kwavakuzati vari kubva kuti vachienda kupi.
Mumwe mugari vaShakespeare Ndoro vanoti nyaya dziri kumatare dzinokanganisa kugadzwa kwemakanzura evakasarudzwa nevamiririri muparamende.
Saka makanzura anogona kungosuggesta, anogona kungovhoterwa, togona kungovavhotera sezvataita, but achauya achitiudza kuti toenda mberi sei. Central government ndo inouya naminista kuti apointira macommissions. Makombishenzi asina kuvhoterwa.
Vandoro vanoti mvura icharamba ichishayikwa uye migwagwa isingagadzirwe.
Kukundikana kwacho kuchaitika muhurumende dzezvematunhu kuchaonekwa nevanobhadhara mari nevakamirira kuwana yatinoti service kubva kulocal authority. Mvura icharamba ichishayikwa, nyonga-nyonga yatiri kuwana yemasettlements icharamba ichingowanikwa yakadaro isina anopedza. Nyaya yemigwagwa icharamba isina anogadzirisa. Nyaya yehutano ticharamba tinavo vana typhoid, ticharamba tinavo vana cholera.
Vaimbove gurukota rezvebumbiro remutemo nemabasa eparamende muhurumende yembatanidzwa Advocate Eric Matienga vanoti zvinhu zvakamira munyika kubva kuhurumende kusvika kuhurumende dzematunhu, kunyange mutungamiri wenyika aripo pamwe nemakurukota.
Hurumende inenge ichingoshanda kusvikira president mutsva agadzwa. Hungu panoita kusanyatsogadzikana kuti saka achagadzwa, achagadzwa here, asi muconstitution inoti ngavarambe varipo kusvika zvagadzwa. Ii ndaifunga kuti izvozvi zvikaizvi ndo zvinoitikawo kui kune mamwe maauthorities, malocal authorities.
Vamatenga vanoti mutemo unofanirwa kuvandudzwa kuti makanzura ashande kusvikira vamwe vagadzwa, kuti pasaiswe makomishina anofambisa mabasa emakanzuru. Masangano anomirira vagari mumatunhu nemaguta ari kuratidza kushushikana zvikuru nekusagadzwa kwemakanzura, sezvo achifanirwa kugadzwa negurukota rezvematunhu rinenge ragadzwa mushure mesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.